hongu taita musangano nevanhu varungwa vanobva kuBritain vakange vauya kuSouth Africa kune musangano mukuru waiona nezvemigodhi ndova vafungawo kuti vadarike nekuno kwedu vasvika kwedu vange vachibva kumaministries akawanda vakasvikaone kwangu kulocal government vachiita vane kanguva kashoma-shoma vauda kuenda kuministry yelands ndobva vandiudza maareas avanongade kuinvesta ndova tavaudzawo chimiro chelocal government mafambiro ayo nekumira kwayo nebasa rayo munyika yose vakazvinzwisisa asi mukuru wavo akazoendera mberi akuti tine tida kuziva kuti politics dzenyu dzinofamba sei purezident vakabva kunozouyani kuindigenization iyi yakamira sei nezvese izvozvo tapindiranawo zvakanakanaka chose kuti aiwa inimi politics dzekwenyu ndimi mega isisiwo kunoku tinenge tisingadiwo kuti imimi mudi mupindire kana zviri zveindigenization aiwa tinogara pasi totaurirana 4151 yatiri kutaura iyi munopuhwa makore ekuti muisvitse and zvekare munogara pasi neministry yacho mozoenda kuministry yeindigenization kuti tatenderana zvekuti ndikavaudza ndikati isisu zvedu zvakatonyanya kupfava pane zvedzimwe nyika so ndinofunga kuti ndavachenesera zvikuru
tichitarisa panyaya yekuendesa upfumi kuvatema pari kunyatsojekeswa here nekuti pamwe zvinobuda mumapepanhau nezviri kuitwa nehurumende zvinenge zvakati siyanei vachombo
mapepanhau sekuziva kwaanoita anotaura tome vanotaura zvavanoda asi ndiofunga kuti porisi iri kutaurwa nehurumende iri kumhanywa nayo navamushohwe naminista wefinance iporisi yakanaka inoita kuti upfumi husaende kune vekunze isuve nevaho pasina chatinowana.